Vashitora mutongo pachikumbiro chavangari vhuma chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvimwe mhirizhonga mukati. Mutongi wedare Vatranos Uta Hwashe vati vangari vhuma havakodzere kuburiswa muusungwa. Vauta Hwashe vati vangari vhuma vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburiswa muusungwa. Vashiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta Hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangari vhume padande mutande ravo retwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo vachitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu, mashoko anokurudzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo vachiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana vangari vhume vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangari vhume vaMoses Nkomo avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovhariwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro vekuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata, zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai, kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopo Chingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvo zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yecovid-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mutisi.
Nyaya yachingono izvezvi zvitamira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadeedza vachapupuwayo mawitness 2 tava cross-examina vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvichinzi taakufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations tofanira kumira na 3.
Zvichakadai, meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupiwa kwemastendi. Gweta ravo vaLovemo Maduku vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa. Vachitaurira town clerk kuti asavhiye lendi iyoyo. Ivo vari kupamura mhosva vari kuti lendi iyoyo yaisafanira kunge ichisavhiwa nekuti yange yakatopiwa vamwe vanhu kare. Ndo chete chinyaya yacho, haina zvimwe, hapataurwi kuti lendi yacho ine vhalu yakadii kana chii. Saka hatinokwanisa kuzopinda mukoti kuti tinyatsoti nyaya yese iitwe nekuti vari kuti 3 o'clock dzanga dzakwana. Saka mapurisa aingoda kuti tisvike towards 3 kuti vaGomba vamboendeswa kuremand prison. Vatiudzoka mangwana na9 AM chaita bail application.
Padare panga pazere nhengo dzeMDC Alliance dzanga dzichisanganisira munyori mukuru mubato iri vaCharlton Wende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.